Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7.
Tishitepe nyura tirimu Washington DC. Lingaya lichona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechitatu chivabvu 10/2017. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi. Ongororo yakaitwa munyika neAfrobarometer ichishanda nemamwe masangano yokonzera mutauro.
We are going ahead next generally at the same youth. We will not hesitate to confront this regime this time. And we are saying enough is enough. As youth, we are going ahead with the rally.
Vechidiki vari musangano renera vopika kuti hapana chinovatadzisa kuita musangano wavo nemugovera kuchinoi. Chipatara cheparirenyatwa chinopiwa rubatsiro rwemari kuitira kuti chiite chirongwa cheopen heart surgery pasina muripo. Iyi ndiyo mimwe misoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Ongororo yakaitwa muZimbabwe neAfrobarometer ichitungamirwa neMass Public Opinion Institute kana kuti MPOI inoratidza kuti vanhu vakawanda munyika vari kufarira hurongwa hwekuti vemapato anopikisa vaumbe mubatanidzwa hwekukwikwidzana nemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe musarudzo dzemuna 2018. Pavanhu vakabvunzwa zvikamu 40 nezvishanu kubva muzana, vakati vanowirirana nepfungwa iyi zvikamu 20 nezvisere kubva muzana, vachiti havatenderane nepfungwa iyi ukuwo zvikamu 10 nezvinomwe kubva muzana, zvichiramba kutaura pane pfungwa dzadzo. Vanoda mubatanidzwa kunyanya vatsigiri veMDCT zvikuru muBulawayo neHarare. Asi ongororo iyi inoratidzawo kuti dai sarudzo dzakaitwa munguva yaibvunzwa vanhu kubva musi wa28 ndira kusvika musi wa10 kukadzi gore rino, zvikamu 30 nezvisere kubva muzana zvaivhotera ZANU-PF, ukuwo zvikamu 10 nezvitanhatu kubva muzana zvichivhotera MDCT, uye zvikamu 4 kubva muzana zvichiti zvinotsigira Zimbabwe People First. Asi chiri kukatyamadza nyanzvi munyadzi zvematongerwo enyika inyaya yekuti pane vanhu vakabvunzwa vanosvika zvikamu 20 nezvina kubva muzana vakaramba kupa pfungwa dzavo. Izvi ndizvo zvinonzi nevamwe munongedzo wekuti vanhu vanotya kutaura vakasununguka muZimbabwe. Mukuzeya nyaya iyi tabata vakatungamirira ongororo muZimbabwe vachishanda nemupoi vaSteven Ndoma, tikatanga nekuvabvunza mashandiro avo nesangano reAfrobarometer.
Isu veMass Public Opinion Institute tiri national partner yeAfrobarometer. AfroBarometer Network ikakumikidza tsvakiridzo muZimbabwe. Mass Public Opinion Institute ndiyo inoita tsvakiridzo yacho.
Ngatichitarisei pane zvamaparura nhasi, izvi zviri kubuda muongororenyu.
Tichienda panyaya yekuti vanhu vanofungei pamusoro pekuumbwa kweGrand Coalition yemapato anopikisa. Tinoona kuti vanoita iyo 45% vanoti vanopikisa vezvematongero enyika vanofanira kuumba mubatanidzo yatinoti Grand Coalition kana vachida kuti vahwine musarudzo mugore remangwana muna 2018 pachaitwa maelections muZimbabwe. Chekupedzisira chandingataura ndechekuti tsvakiridzo yatakaita yakaratidza kuti bato riri kutonga reZANU-PF ranga riine mukana wekukunda dai kuri kuti sarudzo dzemutungamiri wenyika mapresidential elections dzaiitwa zuva raitevera musi watakaita tsvakiridzo iyi. Asi tinoona kuti panevo vanhu vakati wandei vakaramba kupindura mubvunzo uyu. Ndingangoti vanhu vanokwana kuita 24% vakaramba kupindura mubvunzo uyo kuti waizovhotera ane dai kuri kuti sarudzo dzemutungamiri wenyika dzaiitwa patakaita tsvakiridzo yedu iyi.
Vakapa here zvikonzero zvekuti sei vaisada kutaura?
Hatina kubvunza mubvunzo uyo wekuti sei vaisada kutaura.
Avo vanga vari vanotungamira ongororo musangano rempoi vaSteven Ndoma vari parunare muHarare. Tabatawo nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vari mukuru wemedia center vaNS Mudzengi vanoti vanowirirana neongororo panyaya yekuti vakawanda munyika vanoda mubatanidzwa wemapato anopikisa.
Iongororo iri kubudisa pfungwa dzevanhu munyika. Vazhinji vari kuti mapato anopikisa akawandisa. Zvakadii kuti aungane aite chinhu chimwe. Hatati muvono iwoyo uri padii.
Ongororo iri kubudisawo pachena kuti kana vanopikisa vakabatana havo pachine mutoro nekuti vanhu vakawanda vanenge vasina chivimbo navo.
Hongu pendinobvumirana neongororo ndepekuti pane mutoro. Hongu mutoro uripo nekuti hongu chero mapato abatana pane zvizhinji zvinoda kuitwa zvinosanganisira pakuti kufambiswa kwesarudzo kunofanira kuitwa mujekerere. Kwa kupa yetingati advantage kubato riri kutonga ndo nyaya huru yendinoona zvekuti vanhu vari kuti havatrusti maopposition party. Hongu zvirikowo hazvo zvinoda kuti zvigadziriswe asi chikuru chine kuita nokufambiswa kwesarudzo. Asi ndichitarisa nhau yavabudisawo yekuti vanhu havachatrusti, zvendingangotaura ndezvekuti mapato akaita sana MDCT mapato izvozvo yatingati anga asisina maprogramu kunzvimbo dzakati wandei nyanya sei kumaruwa. Saka izvozvo zvinoita kuti vanhu vabve vakangamwa nezvavo zvokutoti munogona kuona kuti mukaenda kune dzimwe nzvimbo mastrakcha emdc haachawanikwi. Panenge potoda kumanyiwa kuti votogara zviya paimbovanouya unogara pakati akamboita chialedhi chichi. Izvozvo zvinobva zvaita kuti bato riite sokukanganikwa.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vari mukuru wemedia center vaNS Mudzengi vari parunare muHarare. Vamwe vechidiki vanomirira mapato ari mugungano reNational Electoral Reform Agenda kana kuti NERA vanoti vachaenderera mberi nemusangano uri kurongwa muchinoi nemusi wemugovera. Atachigoriwa anoti panyaya inotevera.
Musangano wakarongwa nemugovera uyu wakaziviswa kumapurisa asi kusvika pari zvino mapurisa hasati apindura. Mukuru wechidiki munera vaLawrence Tembedza vanoti vachaenderera nemusangano wavo nemugovera zvisinei kuti mapurisa vachaita sei. VaTembedza vanoti kunonoka kupiwa mhinduro nemapurisa chitsotsi chezanupiefu chekushandisa mapurisa kuti vazoramba pasisina nguva yekuenda kumatare. VaTembedza vanoti vacharwisa ani nani achada kurambidza musangano wavo.
Kana ZANU-PF ikarambidza, not we know mapurisa mamwe acharishandiswa neZANU-PF. That's a strategy kushandiswa neZANU-PF. Isu we are going ahead nerally yedu semayouth. We will not hesitate to confront this regime this time. And we are saying enough is enough. As youth, we are going ahead with the rally.
Izvi zvinotsigirwa nemumwe wevechidiki muzvari Abigail Tsoto uyo anoti misangano yevechidiki iyi iri kugadzirira kusarudzo idzo dzichashandura upenyu hwavo. Muzvari Tsoto vanoti vachaita zvose zvavanokwanisa kuti musangano wemugovera uyu uenderere mberi.
Kuti isusu semayouth inoyi nguva yedu tichaita chiro zvatinokwanisa kuti meeting ibudirire. Nekuti tiri kuti this is meeting ichafanira kushandura upenyu hwevanhu vakawanda. Saka we have what it takes kuti meeting iitike. No matter vanenge vachiedza kutirambidza, we have what it takes.
Mutevedzeri wemirongo yemisangano munera vaMoses Chibaya veMDCT vanotaura zvavo pachikuru vachiti vachaedza kutevedzera mutemo wenyika kuti vaite musangano wavo kunyange zvikatora kuenda kumatare edzimhosva.
Isusu sevanhu vanotevedzera chinhu chinonzi mutemo, kana vachinge varamba tichaenda kumatare edzimhosva.
asi vachibaya vachitaura kunhengo dzevechidiki dzinodarika zana vanoti gore rinouya vachachengetedza mavhoti avo nepose pavanokwanisa vachibaya vanoti ruzhinji munyika harusi kuzobvuma kubirwa kwesarudzo nemutungamiri wenyika varobert mugabe
apa we are sending a clear message to Mugabe kuti this time achida asingadi anotenda chete. We are sending a clear message zvakare kuna Mugabe kuti kana masiya aripo mondomuudza kuti kai nachibaya gondoguma we are not going to accept Mugabe election kuruze asi zobvuma kubirwa maelection tichamuti kwete so tuti go and register to vote go and vote. Go and spend it, your vote.
Mutungamiri weMDC vaMorgan Tsvangirai ndivo vanenge vari mukoko anonyarikana pamusangano wemugovera. Vamwe vari kutarisirwa kutaura pamusangano uyu ndiamai Joyce Mujuru vaMangoma navatendai Biti. Mutauriri wemapurisa mudunhu reMashonaland West Inspector Clemens Mabwazara vanoti havana mashoko ekutaura panyaya iyi sezvo vasati vaudzwa zviri kuitika panyaya iyi. Ndakamirira Studio 7 muchi noi ndini ata achigoriwa.
Makateerera kunhepfenyuro yevanhu yestudio 7 tiri kutepfenyura tiri muwashington dc. Munotibata pa 909 am 4930 kana pa 6065 ne15460 kilohertz pa shortwave. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Munyori mukuru weUnited Nations ava Antonio Guterres vashoropodza zvikuru kuurayiwa kwemauto mana anochengetedza runyararo muCentral African Republic zvichitevera kurwiswa kwemotokari dzavo nevanofungidzirwa kuti ndevechikwata chevapanduki chinopikisa cheBalaka. Mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vari kudzivirira danho ravo rekudzinga basa mukuru weFBI vaJames Comey vachiti havachina chivimbo nevese vari muWashington vemapato eRepublican nemaDemocrats pamwe chete. Mumashoko akawanda avaburitsa nhasi paTweet vaTrump vati vaComey vachatsiviwa nemunhu achashanda basa nemazvo izvo zvichadzosa kukosha kweFBI. Ukama weTaiwan neChina uwo wagara usina kugadzikana svondo rino waenda pakaoma zvakare mushure mekunge chitsuwa chinozvitonga ichi cheTaiwan charambidzwa kupinda musangano wepagore weWorld Health Organization neChina danho rinogona kuita kuti iyo Taiwan ifunge zvakare madyidzaniro ainoita neChina. Mutungamiri werimwe remapato anopikisa reProgressive Democrats of Zimbabwe muzvare Barbara Nyagomo vanoti bato ravo riri kushanda zvakasimba kukurudzira vana veZimbabwe vari munyika dzakapoteredza dzakaita seSouth Africa, Mozambique, Botswana neZambia kuti vadzokere kumusha kunonyoresa kuti vazokwanisa kuvhota musarudzo dzegore rinouya. Muzvare Nyagomo avo vari kuManchester kuBritain vanoti hapana imwe nzira yekuti vari kunze kwenyika vakwanise kupinda musarudzo kunze kwekutoenda kumusha kunonyoresa kuvhota sezvo Zimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC yakatozivisa kare kuti haina mari yekuti ikwanise kunyoresa vese vari kunze kwenyika vari kuda kupinda musarudzo. Bato reProgressive Democrats of Zimbabwe rinobatanidzwa wemapato ari kurwira kuti mitemo ine chekuita nesarudzo ivandudzwe weNational Electoral Reform Agenda kana kuti NERA. Mapato anopikisa gumi nemashanu anonziwo ari kusangana kuSouth Africa pari zvino munaurirano dzinonzi ndedzekuedza kuumba batanidzwa pakati pemapato ari muNERA neari muCoalition of Democrats kana kuti CORD. Muchikamu chedu chatinoita hurukuru nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika nhasi Jonga Kandemiri weStudio 7 abata muzvare Nyagomo kuti tinzwe zviri kuitwa nebato ravo.
Isusu tiri kunyanyoisa simba rakawanda muSouth Africa mune vana veZimbabwe vachinji vatinoziva kuti vanokwanisa kuenda kumba vachino register kuti vavote. Saka tiri kuita voters education ne awareness kuti vazive kuti sei vachifanira kuti vano register izvozvi chero vakanga vakaregistera 1980 nekuvayeuchidza kuti voti yavo yakakosha zvakadii pakuti tione maresults akanaka.
Tinoonawo kuti mapato anopikisa ari kumusha nemamwe ari kunze kwenyika kana kuti akaumbwa nevari kunze kwenyika ari kuitawo mibatanidzwa. Imi mune mumwe mubatanidzwa wamuri here?
Progressive Democrats of Zimbabwe ibato randakatanga ndiri kuno kuManchester, UK. Asi ndatanga kudaro handina mamembers muUK. Ndakabva ndangoisa kumusha kuti titange kumusha tichibva tangoregista nezeki. Saka structure yedu yese national structure iri muZimbabwe asi tine mawings kuSouth Africa nekuUK as well. Saka tiri memba yenera nekodzi pari zvino.
Zvimwe zvamuri kuita nevana veZimbabwe vari kunze zvii?
Tiri kuita mavoters education. Like isusu tine watinoti chief whip ari muSouth Africa. So tinoita train the trainer. Tinovadzidzisa kuti biometric voter registration chii, politics chii, sei vachifanira kuparticipata mupolitics. Saka ivavo vatrainwa as matrainers pese pavanoenda paya kumusha. Tine list yekuti mudiaspora nhasi ari kuenda this week kumba ari paholiday ndiani vanochienda manje mumadesignated provinces. Toita iye yatinoti cross pollination of ideas vachindonzwa vega zviri pasi vachivatichawo tichiita maworkshop like for example this whole last 2 weeks tine UK PDZ diaspora Baba Msika who is in Zimbabwe. He has traveled 4 provinces, but he delivered my lectures. Because this is, we believe kuti ma diasporans that they've got something to offer kumba. And variku diaspora vanu njisisa o sacrifice iri kuita nevaripa duze nehondo. Varipa duze nehondo, vachiona contribution iri kuita vamwe vavo. Because tuda kubvisa iye inoti them against others. Vanu tibatane because tikaramba takadividana hapana kwatinosvika.
Tinozwa kuti muSouth Africa munosangana nezvizvarwa zveZimbabwe chitatu choga choga. Zvii zvamune muchikurukura?
Tine nguva yatinopiwa neHillbro Radio patinotaura mapolicies epDZ nezvatiri kukarira kuti tiite nekuti isusu tinoti we are solution focused. Hatisipo kuti tingosvora kuti hurumende iri kutadza pakati pakadai kana kusvora mukuru wemubatanidzwa ripi neripi. Asi tiri kuuya nema solutions kuti totsvaga sei mabasa awande vana veZimbabwe vadya. Saka every Wednesday tiripo from 8 by Hillbro Radio.
Avo vanga vari mutungamiri webato rinopikisa reProgressive Democrats of Zimbabwe Muzvari Barbara Nyagomo vachitaura naJonga Kandemiri weStudio 7 vari kuManchester, United Kingdom. Mumiriri wenyika yeGermany muZimbabwe Dr. Thorsten Hatter nasi vaudza nhengo dzeparamende kuti Zimbabwe inofanira kubhadhara zvikwereti zvayo kuWorld Bank, African Development Bank nenyika dzayakakwereta mari dziri muParis Club. Izvi chete ndizvo zvavati zvinokwanisa kuti Zimbabwe izokwanisa kuwana rubatsiro kubva kumasangano nemabhanka anokweretesa mari. Ivan Chifera anotipanyaya inotevera.
Vachitaura pamusangano wavaita nenhengo dzekomiti yeparamende inoona nezvekunze kwenyika, vahuta vati manyepo ekuti Zimbabwe iri kunyimwa rubatsiro nekuda kwenyaya dzematongerwo enyika. Vati chikonzero chiri kunyimirwa Zimbabwe mari inyaya yekusabhadhara zvikwereti. Vati World Bank nenyika dzekuEurope hadzikwanisi kuramba dzichipa zvikwereti zvekusimudzira maindustry muZimbabwe kana isati yabhadhara zvikwereti zvayo.
The government would have to pay back the arrears of the World Bank, then African
Development Bank. Hurumende yenyu inofanira kubhadhara chikwereti kweWorld Bank, kuAfrican Development Bank nekuParis Club, dzinova nyika dzayakakwereta. Isu tiripowo ipapo nekuti takakweretesa Zimbabwe mari isati yabhadharwa. Kana mari iyoyo yangobhadharwa, bhanga redu reKFW rinobva ratanga zvakare kupa Zimbabwe chikwereti. Saka zivai kuti haisi nyaya yezvematongerwo enyika iyi.
Vahuta vatiwo makambani ekunyika kwavo nedzimwe dzekuEurope haasi kufara nemitemo yemuZimbabwe yakaita semaroadblocks ave kuitwa pese pese. nemutemo wekupamasimba kuvatema munyaya dzeupfumi. Vati vemakambani vanoda mitemo yakajeka, uyewo apo nyika yakatarisana nedambudziko remari. Vemakambani vanoda kuziva kuti kana vakatengesa zvinhu zvavo kunze kwenyika, vanokwanisa kushandisa mari yavanenge vawana pamadiro here kana kuti kwete. Pari zvino vebhanga guru vereserve bank of Zimbabwe ndivo vanoronga nekuudza makambani kuti angashandise sei mari dzekunze dzaanenge awana. Sachigaro wekomiti vakainesi paradza vati vanobvumirana navauta pazvichemo zvavo, asi vati zviri kugadziriswa.
Nyaya yemutemo indigenization uyu wakatsanangurwa zvizere napuresident gore rakapera, saka iyoyo tamuti hakusisina dambudziko. Pamusoro pazvo zvakare ndezvekuti mutemo uyoyo uri kuuya futi kupalamendi kuti tizomukwenenzvera kuti uite zvakanaka. Tinozviziva kuti vamwe vari kuti hauna kumira zvakanaka, saka ndo zvatiri kugadzisa izvozvo. Tozouya panyaya yemaroadblock, haichokwadi kuti maroadblock akawandisa. Izvo sepalamendi tiri kuchema-chema chaizvo kumapurisa, kuna vachombo, mukuru wemapurisa, kuti ngavazvigadzirise kuti maroadblock aite mashoma, nokuti ari kukanganisa. Ipapo hatidi kuti tingavanza, ari kukanganisa zvakawandisa maroadblock.
Vaparadza vaindira mberi vachiti komiti yavo yakumbirawo kuti Germany ibvise zvirango zvayakatemera vaMugabe, vachiti izvi zviri kukanganisa upfumi hwenyika. Vatiwo izvi hazvifaniri kunetsa sezvo Britain yavainesa nayo muEU yave kubuda musangano iri.
President vedu namai nemhuri yavo vari pamasanctions ekuEU, saka tataurawo izvozvo kuti ngamasanctions awa ngaabviswe, nokuti haachabatsira, ari kukuvadza vanhu vakawanda sezvaunoziva zvinezvi zvakawandisa zviri kukonzerwa nemasanction. Saka ndo chimwe chinhu chikuru chabuda. Chimwe chinhu chikuru chabuda futi ndechekuti tati isusu tagadzirisa mitemo yedu, saka vemabhizimisi vekuGermany ngavauye havo vatange mabhizimisi avo muno muZimbabwe.
Kunyange hazvo vaparadza vati komiti yavo iyo ine nhengo dzeMDCT yakumbira kuti vaMugabe vabvisirwe zvirango zvavakatemerwa neGermany. Mutauri weMDC vaObert Kutu vati sebato hapana chati chachinja chingaite kuti vaMugabe varerutsirwe. VaGutu vati vaMugabe vachiri kutyora kodzero dzevanhu, mitemo yesarudzo haisati yagadziriswa, uye bato ravo rinoita rusarura pachikafu, icho chinopiwa nhengo dzeZANUPF chete. Imwe nhengo yekomiti amai Priscilla Misaherambwe Mushonga veMDC inotungamirwa navaWalsh Mincube vatiwo zvakakosha kuti paramende yeZimbabwe neyekuGermany Bundestag zvihidzane, uyewo kubatsira kumutsiridza ukama pakati penyika mbiri idzi pasi pesangano reZimbabwe German Association, iro vati raibatsira vakawanda zvikuru. Asi vahuta vati zvirango zvavaMugabe nemudzimai wavo nekambani yeZimbabwe Defense Industries hazvikanganisi upfumi hwenyika, vachiti pari zvino makambani emuZimbabwe anotengesa zvinhu kuEurope pachena pasi peEuropean Partnership Agreement. Makambani ehurumende anosanganisira T1, National Railways of Zimbabwe neZisco Steel ane zvikwereti zvinodarika ma500 emamiriyoni emaEuro kuGerman Development Bank, uye mari iyi yave nemakore akawanda isati yabhadharwa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.
National Oil Infrastructure Company of Zimbabwe kana kuti NOIC nhasi yapa $350,000 ezviuru zvemadhora kuparirenyatwa Group of Hospitals. Mari iyi ichashandiswa mukuvhiya vane chirwere chemoyo kana kuti kuita maoperations pasina muripo. Patricia Mudadigwa anoti panyaya inotevera.
Sachigaro weNOIC vaJunius Madzingira vati vakatanga kubatsira vane chirwere chemoyo gore rapera kuburikidza nekutumira vanhu vanomwe vaive nedambudziko remoyo kunovhiyiwa kuIndia. VaMadzingira vati sekambani vakazoona kuti kubatsira zvipatara zvemuno kuti zvigonewo kurapa chirwere chemoyo zvinobatsira vanhu vazhinji vane dambudziko remoyo.
2016 takabatsira vanhu 7 zvakanoitwa maoperations kuChandigarh Hospital kuIndia. Tadero ndokubva taona kuti zvinobatsira upenyu, uye ndo yaiva nguva yedu yokutanga kusangana nehosha yakadai. Ndokupatakatanga kutaura nepari renyato Group of Hospitals, vakatiudza kuti mabetsera yenyu asi mogona kubetsera zvakanyanya tichibetserera muno muZimbabwe. Saka tadero tikaona shuwa zvichikodzera kuti tinobetsera vakawanda tichiwedzera ruzivo muno munyika uye vari renyatwa yagara ndohospitari yedu. Saka takaona kuti zviri nani tiise mari yakadai kupari renyatwa.
Derek Kadewere uyo ane makore 10 nemapfumbamwe akabatsirwa gore ra2016 kunorapwa mwoyo kuIndia. Kadewere anoti semunhu akaponeswa nerubatsiro afara zvikuru kuti kambani yenoiki yabatsira parenyatwa nemari. Kadewere anoti kurapwa kwemwoyo pachipatara pakuchabatsira vanhu vazhinji sezvo vanhu vakawanda vachikundikana kuunganidza mari dzekuenda kunorapwa kunze kwenyika.
Kufara chaizvo sezvo panopa parinyatswa pakukwanisa kuitwa open heart surgery nekuti vamwe mari yekuti vaende kuIndia nekune dzimwe nyika kuti vanoitwa maopen heart surgery vanenge vasina.
Vanotungamirira kurapwa kwezvirwere izvi paparenyatwa Dr. David Chimuka vati pamari yavapiwa iyi vari kutarisira kubatsira vanhu vane dambudziko remwoyo vari pakati pemakumasere kusvika kuzana. Dr. Chimuka vati vari kuenderawo mberi nekuramba vachitsvaga rubatsiro kune mamwe makambani munyika sezvo vachine mimwe michina inodiwa pakurapa chirwere chemwoyo. Dr. Chimuka vati pari zvino Zimbabwe ndonyika yega mudunhu reSADC isina muchina wecardiothoracic unobatsira kurapa chirwere chemwoyo munhu asina kuvhiiwa pakuru.
Muchini uyoyu unotibatsira kuti titarise mukati memwoyo tichiisa matutambo tudikidiki tisingaiti maoperation makuru makuru. Tinogona kutovhara mamwe maburi ari mumwoyo through that machine kuti tengetisake kuti operation togona kuita operation yako mangwanani masikati wakutodzokera kwamutare unonga watotovhara buri racho iroro. Saka mushini wakanaka, mushini kusenzeswa nenyika dzakawanda kuita maoperation anogona kuitwa iwayo vanhu vasingagari muhospita kwakawanda. Asi mushini wacho unodhura neprocedure yacho inodhura, hazvina mhosva asi ngekuti vanhu vazhinji vachabatsira kuti tiwane mushini iwoyu mari tichipuwa nemamakampani anotibatsira.
Gurukota rezveutano Dr. David Parurenyatwa avo vatambira mari vakamirira chipatara cheparurenyatwa vatenda zvikuru rubatsiro urwu. Dr. Parurenyatwa vatiwo kunyange hazvo basi ravo rakakosha zvikuru nguva nenguva rinopiwa mari shoma mubhajeti yehurumende.
The Minister of Health and Child Care clearly is
zviri pachena kuti bazi rezveutano hariwaniswi mari inokwana kunyange hazvo bazi iri rakakosha mukuchengetedza utano hwenyu kuti munhu anzi munhu anofanirwa kuva neutano.
Kuvhiiwa mwoyo kunoda mari iri pakati pezviuru zvina kusvika kuzviuru zvitanhatu zvemadhora. Dr. Parurenyatwa akurudzirawo veruzhinji kuti varapwe munyika kwete kubuda kunze kwenyika vachiti Zimbabwe ina vana chiremba nyanzvi. Asi kurudziro yavaparirenyatwa inopesana nezvinoitwa nemutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe pamwe nemhuri yavo avo vanoenda kunorapwa kunze kwenyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare. Ndini Patricia Mudadigwa.
Vateereri musakanganwe kuti muchirongwa chedu cheLive Talk na 8 p.m. tichange tichitarisa zviri kuitwa nemapato ezvematongerwo enyika ari kunze kwenyika mukukurudzira vana veZimbabwe vari kunze kwenyika kuti vange vachinovhota muna 2018. Sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa musoro inawo zvakare. Ongororo yakaitwa munyika neAfrobarometer ichishanda nemamwe masangano yokonzera mutauro. Vechidiki vari musangano reNera vopika kuti hapana chinovatadzisa kuita musangano wavo nemugovera kuchinhoi kunyange mapurisa asati avapa mvumo. Chipatara cheparurenyatwa chinopiwa rubatsiro rwemari yekuti chivhiye vane chirwere chemwoyo. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tinoimba kuti muchange mune zvakare mangwana. Anokonika nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC. Ndokusiyai mina ntungamiri Nkomo munhau dzechindebele.
Thank you.